Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 20 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo Tropical Cyclone Idai kumaNicaland.
Muwadzi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhuwowo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo Idai huri kutarisirwa kuramba uchikwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi mushure mekutakurwa nemvura. Tichakupai hurukuro nevamwe vari kushaya hama dzavo. Musika wefodya wovhurwa nhasi vakawanda vachichema-chema nekuderera kwemutengo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira dunhu rechimanimani rinova rimwe renzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo kana kuti Tropical Cyclone Idai kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa misha, upenyu hwevanhu, minda pamwe nezvipfuwo. Nevenyu reZBC inoti vaMnangagwa vaudza vagari vemudunhu iri kuti hurumende yavo ichaona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo vari kuendesa chikafu vachiita zvose zvavanogona kubatsira vanhu. Vanonziwo vati rubatsiro rwuri kusvika muguta reMutare umwe ruri kuzotakurwa nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzakaparadzwa idzi. Mutungamiri wenyika azivisawo kuti nyika dzakapoteredza Zimbabwe pamwe nedzimwe dziri kure dzakaita seTanzania dziri kutumirawo rubatsiro rwakasiyana-siyana. Vatiwo migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nedutu mupengo iri zvichagadzirwa, mazambuko achivakwa patsva. Masangano nemakereke akasiyana-siyana pamwe nevanhuwo zvavo vari kuunganidza rubatsiro rwuri kuendeswa kunzvimbo dzechimanimani nechipinge. Muzinda weAmerica vazivisawo kuti uri kuisa zana rezviuru zvemadhora kuti mari iyi ibatsire mune zvakawanda zvinosanganisira mvura yakachena. Kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa kusvika pari zvino makumi mapfumbamwe nevasere. Sangano reRed Cross rinoti uwandu uhu hwasvika pazana nevana. Pari kukurudzirwawo vanhu kuti vabatsire Zimbabwe ne Red Cross iri kukurudzira vanhu kuti vabatsire Zimbabwe nemvura, magumbeze uye mambure anodzivirira humutu kana kuti mamosquito net. Vatungamiri venyika dzeNigeria Muhammadu Buhari uye weArmenia Ameni Saksiani vatumira tsamba dzenyaradzo kumhuri yeZimbabwe. SADC yatumirawo mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi emashanu kuZimbabwe, Mozambique neMalawi, uye African Union yapawo rubatsiro kunyika nhatu idzi dzakawirwa nedambudziko remafashamu aya. Pope Francis vatumirawo mashoko enyaradzo kunyika nhatu idzi. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kumaNicaland, tabata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vange vaine mutungamiri wenyika nhasi.
Pane hwatiri kuziva hwatingati ma certified deaths and confirmed, uchiripa 98 pataiva nezuro manero pane zvatiri kunzwa zvatatsa confirma namba dzichakwira chaizvo izvozvo
vari kufungidzira kuti dzingasvike kupi
singanyanya speculate zvakanyanya but pane chance yekutosvika kuma 300
pane zvikwata zvanga zvakawanda wanda zvanga zvichiedza kunobatsira vanhu mune dzimwe nzvimbo dzanga dzisingakwanise kusvikika iko kumanikaland kuchipinge nekuchimanimani mungazivo kuti vasvika papi zuva ranhasi
No, rubatsiro ruchiriko vari kupaita a lot of progress mukubatsira vanhu vakawanda nekuti ruyamuro rusvike kwarunodiwa nekuzvipatara vanhu vari kurapiwa nekuti vanhu vakakuvara zvikuru kuna vamwe vakatyoka-tyoka vaitemwa namatombo namatanda vamwe vaitemwawo nechocho nechakati vamwe vachiwirwa nemidhuri vari kurapiwa weivavo tine rubatsiro rwatiri kuwanawo kuna na chiremba vanhu vakawanda vamwe vatiri kutoudzwa kunzi kusouth africa kune vana chiremba vari kuda kuuya vakamira kune vamwe vana mazvikokota vana chiremba vemhuka vari kuendawo kuda kunobatsira mhuka tina matraka akawanda inyaya yekuti tingomasvisa panzvimbo neruyamuro rwatiri kuwana nerubatsiro rwekubva nekunational army kuti migwagwa ifambike vachigadzira kune maroad atingati mamakeshift road ari kugadzirwa izvezvi namaengineers ndo ari kuita kuti tisvike ikoko nokuti chinhu chakaita sebridge hachezvinhu chingati tigadzirwe panguva ino ichichikwanisa kuzoyambukika saka tine road dzinotenderera migwagwa makonvoy amatraki aripo kubvira president pavakadaidzira kuti corporate zimbabwe tibatsirei yaimubatsire ruyamuro vanhu vari kubudisa matani namatani erubatsiro kubva kugrocery kuhembe throughout the country inyaya yekutoti toitisa kupi tikunewo vamwewo vatiri kuziva kuti kune vamwe vakupiwawo maaccount number vakunzisai mari izvo ngavasadaro kuisa mari kuvanhu vavasingazive buda nongoti aindaunganidzawo changu kuno asi tine rubatsiro tinotenda nekubva rubatsiro rwatinowana kubva kunana econet ana waverly blanket vapa magumbezi vakawanda zvikuru vavari kuti president ngavandotambidza kune vanhu vari mudambudziko iri kune mvura nokuti mvura idambudziko rakanyanya kuchipinge mapaipi akaeredzwa saka hakuna mvura yakachena inomwika zvibhorani hazvisabudisi mvura svinu nekuda kwezvakaitika izvezvi izvi zvokuti kune makambani iwaya aya anogadzira mvura vari kuendesawo matengi namatengi emvura dzimwe dziri mumabhodhoro dzimwe dzinenge dziri mutangi chaimo ruyamuro rwakawanda rwuri kuenda inyaya yenguva nyaya yekuti tive vanhu vakarongeka kuti rusvike parunofanira kusvika pavanhu vanonyanyoruda
hurumende yamboo tiyatarisa here kusvika pari zvino kuti pangadiwe mari yakadii kugadzirira izvo zvivakwa zvakaputswa nemvura
iyi iyo assessment haisati yapera the biggest assessment yatinayo at the moment ndeyekuti vanhu voita sei kuti zvinhu zvifambe sekutaura kwataita iri dambudziko vasati vapfuura kune vanhu vasati vavigwa ndosaka muchiona mamwe makambanies ari kupa makofini nokudii vanhu havasati vavigwa vamwe vanhu havasati vawanikwa
iko zvino regai tinzwe zvakare kuna vamangwana nezverwendo rwavaita nhasi rwaitwa nemutungamiri wenyika
uku kwakaitika zvikukutu mastori anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo pane uchapupu hwokuti matombo akatanga kukunguruka 2 hours at least before Brianaya saka hatisi kubvisa kuti panenge pakanga pamboitika earthquake pakadii because vanototi matombo amwe atakatanga kuona anga achiita kunge abva adzupuka hamene kwaanga abva hamene kutaurawo kwavanhu vanga varipo unowanawo futi kuti mavillages anga aripo mamwe vhillage inenge yava matombo chete hakusisina misha yakangosakatika zvisingazikamwe nechekuti mamuna vanhu vangani vakasakatika imomo saka ndo mamirira zvakaita asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu ende pese pamuri kufamba muri kutosangana namarori erubatsiro ngorovhani dzezvibatsiro zichienda narwo kuvanhu
saka kana paine misha yakaparadzwa kudai iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya zviri kufamba sei
hatina kumira kupa uwandu hwevanhu vakashaya pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu asi hapana chikonzero chokuti tisataura nekuti kana mukateerera kutaura kwaita purezidendi nhasi chaiye vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvhillage menyu kana pane munhu anga ari mumamananimu asisaonekwi uyai munyorese kuti maidu pano apa paimbova nanhinga hatichamuoni
vakatotaura vakataiwa musanyoresa vanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni asi tikureva kuti pakatanga matambudziko vamwe vanga vanga varipo ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vasiri kuonekwa vangani pari zvino tiri kungoshanda nevanhu anenge awanikwa chituna pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikama unzi ndewani ndewechizvarwa chemuzimbabwe tobva takupai nhamba dzacho kuti ndivanani asi ezvinezvi hapana mitumbi yatiyawanikwa hongu kune kwatakanzwa kwatanzwa kuti kune mitumbi iri yaonekwa saka matimu eana aendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kunoidentifya pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimenzizi namamwe madzivadi akupiwe tisvike pasi pawo dzimwe nguva totombopindudza maexcavator because pana matombo akawandisa saka matombo aya anogona kunge akatsikirira mutumbi zvakare
vamwe vanenge vari kuchema-chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwekuti nonokei vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu mumacoffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uku zviri kufamba sei
chikafu chiripo zvakuti yaimoni tabvako tikatarira zvikafu iye zvinopese patirikufamba tirikusangana namarori echikafu marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuseri kwebridge rakatemuka then tatakurwa mbidzana navanhu vachibatanidzana vokura nesaga unoisa kumhiri uko unoisa mota yamasoja yoenda asi iye zvino izvi pana mahelicopter makuru atiri kutarisira kunzi ari kusvika mangwana kuseni anokwanisa kutakura chikafu nemasupplies anorema kati ndege yokuAbu Dhabi inotarisirwa kusvika kuma6 unoyu yakatakura maprovisions akawanda zvokuti then dzekutanzania kwakauya mbiri kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro imwe ikazosvika kuma3 am kuseni yauya namaprovisions saka tikune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru vamwe ndo vari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzandanditaura nezvatso semuenzaniso mwanakomana wapurezidendi anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu mahelicopter maviri acho ari kubatsira kunotsvaga atopiwa nhasi maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka imwe yacho yauya yakazara madoctors
munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare kwamutare tichiri panyaya iyi mumiriri wedunhu remanikaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vanoti muward 23 kuchimanimani vanhu vanodarika zana nemakumi masere havasi kuzivikanwa kwavari uye mitumbi mitanhatu yezvizvarwa zvezimbabwe yakawanikwa kumozambique yakaradzikwa ikoko ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
zvino tingangoti hazvisati zvamira zvakanaka ndabva kubata vanoitwa Duma Kwezu wekuward 23 kwamutsvangwa kwachief ndima vakandipa update yekuti vakwanisa kutaura nevamwe nekuita kuti vaone kuti mudzimba varimo ndivanani vakapfushirwa ndivanani saka statistics dzavawana as of now vati izvo muward 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhu ivowo mudzimba dzavo vari kupi nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi vapedza vakataura zvekuti area imomo muwadhi mau 6 vakakwanisa kutsikirwa mudzimba asi vakakwanisa kuvhura nezuro vakaviga vanhu ivavo vari 6 mabodies atakanga taudzwa nezuro kuti akaenda kurumwe rutivi rwemozambique kukopa vati izvo vazokwanisa kufamba ikoko netsoka vakasvika vakanoona vanhu vekumozambique vaviga mitumbi inokwana 6 asi pamitumbi iyoyo vanoti the good part of is pavakaviga vakatora mapictures evanhu vacho kuita kuti vazoziva kuti iri guva munhu ndeuyu iri guva munhu ndeuyu chanyanyondibata ndechekuti pamutsvangwa pakliniki pane mawaiting mothers vakazvitakura vatove Jew vane 9 months vari kuda assistance zvakanyanya nekuti vanhu ivavo vari kushaya help
taonawo nhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakwanisa kusvika kunzvimbo dzakavirwa netsaonides
tiri kungoona mumaTV nemapictures ekunzi mutungamiri wenyika aenda ikoko, asi ini kwambiri kutaura uku nezvako hapana chati chawanikwa chinete kubatsira muntu andabva kutaura naye atori muground izvozvi. Kuda kwavaenda ndekumuoko akusvikika, asi nzvimbo iyi yandataura vajonga havana chavati vawana vanhu ikoko in terms of assistance yefood yehembe yechi, vari kutogara mugomo.
Pane zvirwere zvati zvabudawo here? Nokuti tinoziva kuti munguva yakadai munowanikwawo zvinhu zvakaita semanyoka nemalaria.
Izvozvi hapana vandati ndanzwa vachiti kuda kwane dambudziko remanyoka kana dambudziko rezvimwe zvirwere, asi vese vari kuti tiri kutya kuti zvirwere izvi hazvitori nguva zvisati zvavabata nekuti hakuna matoilet.
Avo vanga vari mumiririri wedunhu reManicaland pasi peurongwa hweproportional representation, amai Linet Karenyi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakafetwa hama dzangu tinati kurural area ndine mukoma vakatorwa, imba yavo yakatorwa yese, dzese dzimba dzakatorwa panga ari nemhuri yavo, ivo nevana vavo 3 vakatorwa zvokuti takango pakamukiwa pasina kana imba kana trace yekuti pakanga pane imba. Then my guru mukadzi vamukoma yeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiitiko panga pakanga pane dzimba panga akarara, but akakwanisa kunge araswa kubhengi kweriver, akakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors, but akararama zvavo but akakwara zvikuru. Vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana, tingati musi wesaturday hapana chakabuda, but musi wesondo ndobva kazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu, ndobva akazowanikwa mwana musi wesande. Then akabva aibva nezuro anachingopedza kuiga, nhasi vabva aenda kutsvaga futi angazokumabhodhisi akawanikwa futi about 40 kilometers, but vabva vasvika ikoko abva azi kunyepa hapana munhu anga ariko, but audzwa asvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kumozambique. Ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 200 kuma 150 kilometers to 200 pari kuzi kune mabhodhis awanikwa anosvika iwo 140 bhodhis dzawanikwa ikoko. Saka pari zvinezvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo.
Saka shoko rakasvika sei kwamuri?
Muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni, ndisati ndaasati adaira foni ndakazongozwawo neumwewo mumwe mumina wangu ari kuno kuti pane amwene hanzvadzi yangu akafira mumba akadonhewa nemba angatofira ipapo. Ndo akazondiudza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa. Then muzukuru akazodaira foni angati zvaitika kunoko hazvina kumira mushe, dzimba dzese iye akatsanangura ichiti dzanga dziri pari some few meters kubva paari paenda pane kuenda kueast dzakaparadzwa, then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa, ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji, ndo masikiro akaita news dzacho.
Saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani?
Pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo, tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu, tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu, tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo, tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi. Then tozotiwo ndikati tozoti furi kune imwe nzvimbo iri pari tinozi pari city, ndezva kuti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakafira futi mumba ikoko.
Avo vanga vari vaLove More Gwiza vanoti vakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda zvikuru kuRusitu uye kuNgangu, uko kwakaparadzwa zvakanyanya kudarika dzimwe nzvimbo muManicaland nedutu mupengo idai. Vanga vachitaura vari parunhare vari parwendo rwekuenda kuManicaland kukwamutare kuChipinge vachibva ivo muHarare. Dare repamsoro re High Court nasi rasindika parutivi kumiswa basa kwa kaitwa sangano rinorwira kodzero dzevanhu masvingo re Community Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti CoTRAD. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro amai Lois Matanda Moyo vatura mutongo wavo nhasi vachisendeka parutivi danho ramudzviti wekumasvingo varei hove rekumbomisa kushanda kweCoTRAD mudunhu iri kwakaitwa vhiki rapera. Gweta reCoTRAD vaDanford Alimani avo vanoshanda nesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudze Studio 7 kuti dare rasindika parutivi kumiswa kwemabasa eCoTRAD sezvo zvange zvisina kutsigirwa nemutemo.
Vafunza vanga vakamirira DA ne Ministry of Local Government kuti vari kupikisana here nezvatanga tichitaura. Vanga vakamirira marespondents vakati ivo aiwa vanga vasina chekupikisa nekuti zvakaitwa izvozvo zvanga zviri kunze kwemutemo. Nokuda kwaizvozvo dare razopa iro order inotaura iyo kuti DA decision yavo yekususpenda maoperations yasendekwa parutivi nokuda kwokuti yakanga isina yanga isina simba remutemo. Zvakare order imwe yapiwa ndeye kuti iyo DA havana simba rekuti vaite suspend kana kumisa maoperations community Tolerance and Reconciliation and Development Trust. And so kupesira DA ivanzi vanga vabhadhare makosti.
Dare ratiwo mudzviti vahove vanofanirwa kubhadzirawo mari yemagweta eCoTRAD akavaendesa kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCoTRAD vazivanai muzorodzi vati vafadzwa zvikuru nemutongo wedare uye vave kunofambisa mabasa avo.
Tafara zvikuru ne outcome yabuda mudare iyi. Nokuti yatipawo masimba yekuti tidzokere kumacommunity zedu kumasvingo tikwanise kundoshanda nevanhu vatanga tichishanda navo zvakanaka.
Mukuru weCoTRAD vagamuchirai mukura vatiwo kumiswa kuita mabasa kwavakaitwa musi wa 11 kurume kwanga kwatovadzorera kumashure.
Chokwadi kumiswa kwakaita sangano reCoTRAD kushanda mudunhu ramasvingo kwakava kwakakanganisa zvakawanda zvirongwa zvaiitika kumasvingo ikoko uye wanosi wagare kumasvingo wakawane kubatikana nokunyunyuta nekuita kusina maturo kwa DA wemasvingo district.
Pakamiswa sangano iri kuita mabasa havana zvikonzero zvavakapiwa kusara kwekuti vaiferefetewa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera ku Studio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu gumi nevana vakaurayiwa muSomalia nendege dzemauto eAmerica kunyange havo vainge vasinei nechekuita nehondo iri munyika iyi. Izvi zviri mugwaro reAmnesty International rinonzi The Hidden US War in Somalia riri kutarisa kurwiswa kwechikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheAl-Shabaab nemauto eAmerica nedzimwe nyika. Misika yefodya yavhura nhasi mitengo iri pasi izvo zvisina kufadza varimi vakawanda avazivisa kuti vave kumbomira kutengesa fodya yavo kudzamara mitengo yasvika parinani. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mwaka wekutengesa fodya waparuwa nhasi nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mahadi pamusika weTobacco Sales Floor apo mutengo wepamusoro wange uri madhora mana nemasenzi makuma shanu pakirogramu, mutengo wepasi uri pamasenzi makuma viri pakirogramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi vakawanda avo vatikana mitengo ikasawedzera. Varimi vakawanda vanogona kutadza kurima fodya vaKosta Kapfudza vekumvurwi vauza Studio 7 kuti mitengo ya nasi inoita kuti varege kurima foja zvachose. Vakapfudza vanoti vambomira kutengesa foja yavo uye vave kunoitengesa pamukoto. Vamwewo vasina kufara nemitengo yefoja ndiishe Musarurwa vekumashonaland East avo vati vambomira kutengesa foja yavo. Varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo foja yavo ichitengeswa kunze kwenyika, ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica. Pasi pechibvumirano chakaitwa nereserve bank of Zimbabwe nekambani yetobacco industries marketing board, varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuAmerica. Asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Aiwa mutemo ini ndikudai husa kana pasina foja yangu ndinopisa because ndiri kudai husa. Husa ndora ndikutoda pa foja yangu nokuti foja haitengwi nebhondi kai. Ndodai husa, husa ndora ndikuda kuverenga kudai kulazi RTGS ka haigaisi, haitengi ng'ombe, hairori mukadzi zvakawa. Anda saka ndipa kuti ndite mari muchikwama handiri kubati kwazvina nebasa ndoda kuita mari ndite mari kozvirombedzi mwanga handina mari aratigeze kupirwa handidi.
Vatiwo vakatenga zvikurumisa vachishandisa mari yekunze nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvikurumisa.
Ndo kumwe kubasa kwatotanga ikoko surprise iri apa itis engage
Sachigaro weti ya MB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga foja kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga foja nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa foja nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wange vakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa foja yavo nedutu mupengo Cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifoja yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva but kana wakainsure that's where the insurance comes in so it's very important that they were insured but as of now we have no figures. As you are aware, it's difficult to actually reach those places. So we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamirioni mazana maviri nemakumana emakirogiramu efoja inove foja shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamirioni mazana maviri nemakumashanu nemaviri emakirogiramu efoja ikawana mari ingangosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica. Vachivhura misika yefoja zviri pamutemo vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefoja uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo foja ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefoja munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa foja ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tichange tichitarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsirewo vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC Dr. Amina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili igombimbito 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
kodwa bebengakholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hayi lapha kungana hayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho ade bedinga abantu abawesi.
Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eManikaleni lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe lizulu lesiphepho iCyclone Idai.
Sithe nomthandazo namuhla, umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo, izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo. Njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla ukuthi yakhona ngale esimanimani uThixo aphekelezele izimota.
Abamasonto achiyeneyo koBulawayo namhla babe lombuthano kukhulekela imoli ezihlaselwe lizulu lesiphepho. Uzulu wakoBulawayo uthi ilizwe leZimbabwe kalisoze laba lokuthula nxa uhulumende eqhubeka ngochuku abusa ngalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eChimanimani eManikaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe ikuna kwezulu lesiphepho seCyclone Idai kulindawo. Umongameli Emmerson Mnangagwa oveseChimanimani namuhla lapho atshele khona abantu ukuthi bazathola ukudla kanye lemithi yokubasiza. Kukanti ezinye zalezo mpahla sezivele zikhona eMutare zilindele ukulethwa kulindawo. Izimota kanye lendizamchina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho adabukile kumbe agcwele amanzi. Kukanti bekungahambeki emigwaqweni kulandela lelizulu elibulele abantu phose abalikhulu. Kucatshangelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka ngoba kungazakali ukuthi abantu abedlula amakhulu amabili bangaphi. Inhlanganiso ebona ngokuhlenga abantu abasengozini eCivil Protection Unit imanyane leJoint Operations Committee ibikwa ihlolisise umumo eChikomba Central lezinye indawo ngesikhathi uhulumende esithi uzalungiselela izehlakalo ezinje kuseselesikhathi. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure oemakoni South njalo oyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi umonakalo osesigabeni sakhe wenqabela abantu ukuthi belungiselele ukuthengisa igwayi. Igwayi labo ngoba bedilikelwe izindlu lapho okumele beqale belichisele khona.
Kule bridge eliya esikolo nesotha iKadzunge school abanye besiza ngapho kuthiwa Edenza school ibridge yangkhona lincane so abantwana hayi lakathesa abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele. Kubuye kuthi ilokuzeni izindlu aziwile eziningi yikuthi vela zisaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezindlu eziwile eziningi ama toilets wona mabhani owa kuthi vele angikwazi ukuthi abantu bangazithela ngapi kwayila umuntu wonke vele uselo kuzosefuna ukuchisa igwayila yakhe so ukuthi ucele ku NXT dog omunye onebhani uyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo
kodwa lona ke igwayi njoba izulu linesa kangaka linjani
elinye vela umoya athe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqamuka avela abasavuni te ngani right elinye liseli
abantu bahlezi ngaphi sikhuluma kanje
kunzima abanye bahlezi kubosabhuku abanye bahlezi kubomakhelwane abanezinja ade ziqine kakhulu so into zangikhona vela azimanga kuhle
kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbokunye
akula kulanteke yabuya
zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma
abakabuyi vele esibani mani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwane kumbe kwabanye nje izihlobo siyahlala akufanani lesimani mani ukudla yikho kuyabe sekushoda manje abathi ade vele sebenyuka umumbu sebeholisa umumbu kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani hhayi akusela lutho laphana lakho akusela lutho ade bedinga abathi abawesa yikuthi thina asilalo kuzena asila MP wethu wadliwa yizana ngenxa yamaplazi wona lawo ngoba abathi bemaplazini bavele ngabayifuni i-MDC kodwa lapha emakhaya irura la hayi azangadobhe so u-MP wakhona lokho wahambayo mzane evotela kuphuma ama-resulti kazange kebuye futhi labo amazane angikhona vele sebehlupheke ukuthi kathi manje senzani ngoba u-MP vele asisamtholi
lo nkosikazi Loveness Makaure isiphathamandla sebandla le-MDC eMakoni South obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le eMakoni South Aba masonto achiyeneyo kobulawayo namuhla babe lombuthano okukhulekela imuli ezihlaselwe lizulu lesiphepho njalo baqhubeke ngemizamo yabo yokuqoqa uncedo lwempahla echiyeneyo egoqela ukudla lezembato abazazithumela uzulu weManicaland kusasa. Siyexoxele siyiphathamandla senhlanganiso eqoqe umbuthano lo e-Christian Alliance umnumzana usenisibanda.
Thina sikuhlakele njengamabandla ngapha kobulawayo sananzelela ukuthi baningi abantu ade beqoqa izinto ngakho lathi sithena hhayi sizaxhasana le nhlanganiso ezehlukeneyo ezibizela ukuthi abantu bakobulawayo balethe kumbe kungabe kumbe kuzimpahla kumbe kuyikudla kumbe kungabe kuyikwini lokhu abanakho ukuncedisa labo abahlaselwe lizulu leli i-cyclone Idai. Side nomthandazo namuhla umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla kusiyakhona ngale esimanimani uthixo aphekelezele izimoda silabanye amabandla abazasuka kusasa ekuseni begijima lokudlo osokutholiwe lapha kobulawayo ngakho besithandaza nabo njalo sibakhulula ukuthi behambe
litholo kunganani
kathesi sisabuthelela ngoba abaningi bagcine emabandleni abo besithenga ngono siqoqe kube ndawonye eyodwa kodwa kuningi ngoba kusasa kulamanye amabandla abakade sebeqoqile abaphuma ngibona ngani i-truck ama-truck amabili azaphuma edonse ethwele ukudla kusiyakhona ngalesi manimali
kulabanye abathe okwenzakeleyo lokhu kuveza sobala ukubana uhulumende ubengayilungiselelanga nga ingozi engaka ungatsho njalo lawe
mbona ngani kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi sizame ukuqala sikhangele udubo olukhona sibambisane ngazo zonke izindlela njengabantu bezimbabwe singaqeda then sesizaqhasa uphansi kambe besingakwenza ngcono njani lokhu ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imiphefumulo ngesikhathi esilandelayo
abangathanda ukuthumela ukudla kumbe kungaba yini kini khona ngapha be-Christian Alliance kobulawayo balithola ngaphi
thina sikhona ekhumalo njalo bengaya ku Facebook page yethu bayabona i-address yethu le website izimbabwechristianalliance.com ikanti njalo sile Facebook le Twitter account eZim Alliance bakwanisa ukuthi basithole ngakhonoko ba
Womnumzana Hussein Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye Christian Alliance sixoxela ekobulawayo kusenjalo elemelika lazise namuhla ukuthi lizaphathisa abawelwe ingozi yalelizulu ngemali engange $100,000 lolu ncedo luzaphathwa iUSAID incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo Ngakolunye uhlangothi uzulu wakobulawayo labo somabhizimusi isebesungule uhlelo lokuqoqa imithi ukudla impahla labo dokotela abazalubhekisa eChimanimani ukuyaphathisa uzulu wakuleyo ndawo kubika uAnastasia Ndlovu
Iningi labantu eChimanimani lidilizelwe imizi lalahlekelwa impahla abanye la ngumphefumulo ngokwawo osokubangele ukuba uzulu endaweni ezehlukeneyo zelizwe wahlanganisa usizo olokusa esabelweni seManicaland usomabhizimusi njalo engumfundisi wenkonzo eye New Creation Church umnumzana Jonathan Thompson uchaza usizo abalalo abazalusa eChimanimani kusasa
We've got 2-3 trucks worth of goods ready to go to Chipinge tomorrow, as well as...
Dempasha poste ezingenela imota ezintathu. Esizazisa eChimanimani kusasa. Odokotela abalichumi labongi njalo sikhangelele ukusuka kusasa ekuseni. Impahla lezi sizithole kubosomabhizimusi ubulawayo lamakholwa akumabandla achiyeneyo.
Umnumzana Douglas Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi bazaqhubekela phambili behambisa usizo eChimanimani.
Sikhala kanye lezakhamuzi zeManicaland ngakho njengobulawayo silokhe siqoqa uncedo olokuthi sihambe siyexhasana lezakhamuzi zeManicaland ezilahlekelwe imphefumulo, ezilahlekelwe izifuyo, ezilahlekelwe izimpahla zazo.
Umnumzana bakitsa nani dube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye uvumelane lomoyo ethi okusechimanimani kuzwisa usizi njalo bazakupha ukuze basize imuli eziphephe uzulu elilolaka
nqa ngikhuluma ngomonakalo oyenzakale eChimanimani ngale eManicaland ngizwa ngisuzubuhlungu njalo ngikhala kanye lezihlobo labangane abaseChimanimani abafikelwe ngomonakalo omkhulu kangaka silusizi kakhulu njalo sizaqhubeka sincedisa siqoqa esingabe singakureyiza lapha kobulawayo sikuhambisa
Abantu abanenye balimele ukuthi abanye balahlekelwa ngumphefumulo njalo uhulumende akakethuli inani labantu abangabe belahlekelwe ngumphefumulo kule ingozi. Lonke uncedo osoluthelwa buthaniswa luzathwalwa ngezimota ezizasuka kusasa kobulawayo ziqonde eChimanimani. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Live talk ukuhlelo lwe diaspora forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngemizamo eziyenzayo eyokuphathisa uzulu owelwe ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo singene kwamanya kwezi vela kwamanyamazwe ngamafithane. Ele Mozambique selisungule uhlelo lwensuku ezintathu olokukhalela abalahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ele cyclone Idai. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi ubike ukuba lingozi ibulale abantu abedlula amakhulu amabili. Abuhlangothi ilwe oluqoqa imithelo kwele South Sudan bathi bazaveza amagama eziphathamandla zikahulumende lezamabhanga ezizithathela imali yemithelo abayibuthanisayo zizifakela ezambeni zazo. Isizalwane seZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo zimanyene ngokuphathisa osowabo abathintwe yingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwele pilitani izizalwane zeZimbabwe zibuthanisa uncedo oluzathunyelwa ekhaya kuthi ngapha kwele Melika. Isikhwama esisungulwe ebulenjini be-intanethi isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Chari esokuphathisa ekhaya sesidlule amadola azinkulungwane ezingamachumi amathathu $33,000. Kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe zibuthelela uncedo oluzasiwa esigodlweni someli welizwe labo bese lusiwa ekhaya. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Okokuqala sithanda ukubonga labo abazimiseleyo ukukhipha impahla zabo, impahla zokugqoka nengubo lokunye ukuthi kuncedise abantu abahlaselwe leli zulu ebizwa kuthiwa yi-cyclone Idai eManicaland. Esikwenzayo thina lapha eSouth Africa sisebenzisana neconsulate le-embassy yaseZimbabwe lapho esicela khona uZulu ukuthi aqoqelezwe impahla kumbe bazihambise eZimbabwe embassy kumbe bazihambise eZimbabwe consulate nakwezinye indawo lapho esiqoqwa khona ukwenza ukuthi kube lula ukuthi zihambe ekhaya. Okwakhathi esingengatsho ukuthi abantu bayabonisa ukuthi bayaqoqa. Sisazokhangela kusiyafika i-weekend ukuthi singabe sesiqoqe okunganani ngoba lohlelo esiqalise izolo.
Manje nxa selikubuthelele e-embassy kuyafika njani ekhaya?
Kumele i-embassy sithe yona kuzaba ne-transport ezahamba, kutsho ukuthi lokho kuzanceda futhi ukudlula e-border ngoba isikhathi esiningi nxa usilale impahla ezinjalo kuyakuthiwa izimpahla eziyathengiswa bese kuthiwa umuntu kumele abhadale ijuti, kodwa xa kuyile stempu ye-embassy kusho ukuthi i-diplomatic stempu kuzakwenza ukuthi impahla zidlule zihambe ziyefika lapho kumele zifike khona.
Asebephathisile okwamanje yizizalwane zeZimbabwe kuphela na kumbe leza khona ngapho e-South Africa?
Owakhathesi wonke umuntu uyaphathisa izizalwane zaseZimbabwe, izizalwane zaseSouth Africa nezizalwane zokwamanye amazwe. Yiko esikhuluma nabo ukuthi hayi siyacela ukuthi lincedise ngoba nanku umkhosi kwenzakele, abantu siyabona bayabuya, kungakhathalekile ukuthi bona bazalwa kumbe bafela kuliphi lizwe.
Siyabona ukubana eMalawi leMozambique labo bathintwe ludubo olufanayo, bona ke abatholi yini uncedo?
EMalawi engikwaziyo iMalawian community ngengabezwa ukuthi bayacela nabo ukuthi kuncediswe izihlobo zabo khona ngale Malawi eziphakathi kohlupho. Izolo ngengabona nalapha seMozambique nabo futhi bekhala ngokufana naye. So kusho ukuthi-ke angazi-ke kanalwazi ukuthi basebenzisana njani lama-embassies abo, i-embassy yaseMozambique le-embassy yaseMalawi lapha e-South Africa ukuthi izinto lezi ziyofinyelela lapho kulowo monakalo khona.
Esikhathini esiningi siyasizwe kukhulunywa kubandlululwana ngemihlobo kuphinde kubandlululwane lokuthi umuntu sekela liphi ibandla lidibana lakho na nqa lidinga unqedo lokuphathisa abantu
kuyaphuma ukuthi ngo-2017 kwaba lo hlupho olufana nayo esigabeni secholocho kunabanye abathi bona abantu becholocho abazange bancediswe nguZulu wonke weZimbabwe kodwa thina njengabakhokheli esikutshoyo ukuthi umonakalo loba usecholocho loba usechimanimani kodwa umlandu wethu yokuthi lapho esanelisa khona kumele sifinyelele sikhiphe lokho esilakho sikuhambise kuyencedisa abantu abadinga ukuthi bancediswe njalo futhi sicela uZulu wonke izizalwane zonke zaseZimbabwe ukuthi azincedise zingakhangelela ukuthi kwenzakala eChimanimani ikakhulu eManicaland kumbe abanye kabazange basondele nxa kuyukuthi kwenzakala eCholocho ngo-2017 yikho thina esilakho njengokukhokhela umlando ukuthi siqoqe izizalwane zonke zaseZimbabwe ukuthi zincedise.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mapena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kwele South Africa. UZulu wakoBulawayo uthi ilizwe kalisoze laba lokuthula nxa uhulumende engaqhubeka ngochuku abusa ngalo. Lokho kuphume emhlanganweni wokuxazulula inkinga esibhekane lelizwe namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umhlangano lo ubuthanise amalunga ekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission, owayelilunga leTruth and Reconciliation Commission eSouth Africa, uNkosikazi Yasmith Suka, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labafundisi bamabandla ehlukeneyo ezokholo. Umnumzana Lucky Sibanda, oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi udlame alusoze lwaphela elizweni nxa abalukhokhelayo belokhe bebusa.
Sesikunanzelela-ke ukuthi as long as the perpetrating government is in power, ama-chances okuthi kube le-dialogue, ukuthi kube le-peace, and kuphele udlame lezi lizwe leZimbabwe lizakubanisiwe. Kulezinto eziningi lebhu ezisadinga ukuthi zilungisiswe, especially nxa sikhangelelane indaba zokuthi kuxoxiswane. Okokuqala, siqalisela kuma-elections. Ama-elections wona vele kahle kahle ayihambe kanjani. Singasukela khona lapho ke khona kuzasenzeka.
UNkosikazi Perceive Nkiwane, owenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace, uthi uhulumende lo okhona wazingenisa embusweni.
Ye, mina engikubambisisileyo ukuthi uhulumende lo usikhokhelayo ngakho emthethweni uhulumende wazingenisayo. Thuso thina kumele ukuthi njengabantu abantukazana sibe lomfutho ukuthi silethe inguquko ekhanya sisenzele abantwabethu. So silomlando thina siphakathi kwelizwe ukuthi sibe lomfutho sisunduzele abanye ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Uyaqhubeka uNkosikazi Nkiwane ethi isikhathi sesiside abantu bengazazi ukuthi bangobani.
Ngoba nxa sibala ukuthi kusukela ngo-1962 sizafika khathesi silokhu sihlezi phakathi kodubo sesize singasazazi ukuthi siyimhlobo bani yabantu, sesikwazi ukuthi sihlala phakathi kukaZambezi loLimpopo, singomakhelwana beBotswana leMozambique, kodwa thina asisela esingathi kukithi, asisela kithi. Sesinjengezihambo ngani singabantu abadlulayo, sigcwele umhlaba wonke nxa ukuthi izinto azimanga kuhle.
Umnumzana Leslie Ncube, ongukhomishina we-National Peace and Reconciliation Commission, uthi bakhangelele ukuthi inhlelo zabo zipholise izilonda kube lokukhumisana umlotha.
Kunhlelo zethu ze-National Peace and Reconciliation Commission sikhangelele ukufikelela abantu bonke ehatshi emadolobheni kodwa sikhangelele lasemaphandleni. Ngakho inhlelo lezi sithemba ukuthi abantu bazazithakazelela njalo zipholise izilonda njalo ziyenze ukuthi abantu bezwisisane bekhulumisane njalo bekhulumisane nemlotha.
Iningi labakade besembuthanweni wakoBulawayo lo owenzele ehoteleni yeHoliday Inn ngolwesibili ntambama lithi kuqakathekile ukuthi ingxoxiswano ze-National Dialogue zenziwe eqinisweni njalo ziqoqwe ngumuntu ongekho kwelinye lamacele amabandla ezombusazwe ukuze zibe leqiniso. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island unkosazana Lucy Alexia Ncube selobe ugwalo olulesihloko esithi For You With Love. Lapho alandisa khona ngokuhlukuluzwa kwakhe emendweni, ukudubeka kwakhe ebaleka ekhaya waze wagcina edabula amazwe esiyaphephela kwele island. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chiswa Sibanda.
Ugwalo lukankosazana Alexia Ncube lwamkelwe ngabantu abaningi emcimbini wokuluhlaziya owenzelwe Republic of Ireland ngempelasonto.
Ngibhale ibhuku elithi For You With Love. Kulibhuku engithanda ukuthi ngilidedicatele my firstborn. Nginabantwana abayi-4 abafana. So ibhuku leli ngalibhala ngo-2016, lapublishwa ngo-2018.
Lugwalo unkosazana Ncube athi luhlose ukuxwayisa umntanakhe.
Kumele ngithole indlela ukuthi ngimkhuthaze. So ukuthi akhumbule lapha avela khona, njalo lokuthi kuqakathekile ukuthi azithobe lokuhlonipha lapha azobe ehlala khona. Kakhulu ukuthi nanoma ubabakhe washona yena asesemncane, akusho ukuthi akala abanye abangamfundisa lokuthi engacabanga ukuthi abekho abantu abangamkhuza uma elahlekile.
Lulotshwe ngobunono obukhulu njalo lumumethe indaba ezibuhlungu lolugwalo.
Abantu bathi mabe lifunda leli bhuku bethi liyadabukisa, lizwisa ubuhlungu because bengingaba ngumfelokazi ngisasemncane. Kodwa futhi ibhuku leli bephinde futhi bethi liyaletha ukukhanya, lethemba emuntwini wonke odlula entweni ezibuhlungu emhlabeni. So mina njengoba ngashonelwa ngisasemncane, kusho ukuthi indoda yami yashona kuyikuthi ngisalele ivi eli-1 ukuthi ngikwanise iminyaka eyi-24. Kuyikuthi ngandlane la ngina-19. Ngayenda ke ngile 22, sengane yami ibine 2 years the time yena ashona.
Kuningi abantu abangakufunda ulolu gwalo lukankosazana Ncube.
Ibhukuleli lifundisa ukuthi noma abantu bekuzwisa ubuhlungu, noma abantu bekukhubile, noma abantu bengazange bekuphathe kahle, but ukuqakatheka kakhulu ukuthi you forgive not for them, for yourself. So ibhukuleli ngalibhala because ilami bekungilethela ukuphola kwenhliziyo yami, ngoba njengamanje uma ngicabanga ngezinye izinto ezenzakala kuthi ngangehla izinyembezi and ziyehla sometimes, noma ngithi ngiyacabanga nje ukuthi lapha emvela khona, but ngiphinde ngijabule uNkulunkulu omkhulu. Manje ngilapha ngisikhulisa abantwana bami, but I know ukuthi the hand of God is upon me.
Unkosazana Lucy Alexia Ncube ngumfelokazi njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Republic of Ireland. Ugwalo lakhe For You With Love solutholakala ku-Amazon nakwezinye indawo ezithengisa amabhuku. Ngimele Studio 7 ngiseRepublic of Ireland, igama lami ngu-Ezra Chiswa Sibanda.
Ziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezisenelisa ukungena eChimanimani eManicaland losizo oludingwa ngabahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Abamasonto achiyene kobulawayo namhla babelombuthano wokukhulekela imuli ezihlaselwe ingozi yalelizulu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.